manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tino sangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu kukadzi 10/2021. Makatirira ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe ichatanga kugamuchira mishonga yenhomba yekudzivirira denda reCOVID-19 kubva kuChina nemusi wemuvhuro. Mamwe masangano makuru anomirira vanorarama nekuzviitira mabasa emaoko anoti nengo dzavo hadzisati dzatanga kuwana mari yakavimbiswa nehurumende yekubatsira munguva ino yelockdown. Bato idzva rinopikisa rezvematongerwo enyika rePatriotic Zimbabweans Party roumbwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe iri kutarisirwa kutanga kugamuchira mishonga yenhomba yekudzivirira denda reCOVID-19 kubva kuChina nemusi wemuvhuro svondo rinouya. Asi vamwe vashandi mubazi rezveutano vanoti nhomba iyi inofanira kutanga yaongororwa isati yapiwa kwavari pamwe neveruzhinji. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano wedare makurukota wekutanga gore rino, gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko Senator Monica Mutsvangwa vakati mishonga yavakapiwa pachena neChina pamwe nemimwe yakatengwa nehurumende ichatanga kusvika munyika svondo rinouya nemusi wemuvhuro. Vakatiwo mumwe mushonga unotarisirwa kusvika munyika musi wa1 kurume uye hurumende ine chinangwa chekubaya vanhu mamiriyoni 10 kuvadzivirira kuCOVID-19 ichitanga nemachiremba vakoti nevamwe vanoshanda muzvipatara. Nyanzvi nevashandi veutano vanoti hurumende iri kutora matanho akanaka pakuunza mishonga iyi asi panofanira kuitwa ongororo yekuti inoshanda muno here. Mutungamiri wesangano rinomirira vakoti reZimbabwe Nurses Association vaino Kidongo vanoti kunyange hazvo vari kufara kuti hurumende iri kuvatungamidza pamberi pakutanga kubayiwa nhomba yeCOVID-19 panofanira kutangwa paitwa ongororo yekuti mushonga uyu unoshanda muZimbabwe here vasati vabayiwa neveruzhinji.
Nekuti izvi zvikasaitwa tinoona nyika ichikwanisa kurasikirwa nemari yakawanda nekuti mavaccines kuuya kwawo kune mari inobuda kubva kuhurumende yakawanda even ava muno kuti azobayiwa vanhu kufamba chaiko chaiko kunodiwa transport kunodiwa zvatanga tichitaura zviya mafiriji makula box maice block nematransport nelabor nevanhu vacho vachanga vachiita basa iroro imari inonga ichibuda kubva kuhurumende.
Vaimbove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa zvakare vari munyori anoona nezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vanotsigirana navadongo vachiti zvakakosha kuti hurumende iite ongororo yekuti mushonga uyu unoshanda zvakadii muZimbabwe.
Handizivi kuti hurumende yakaronga chii pamusoro pematrials iwayo. Turi kunzwa kusouth africa vapedza kuita matrials avo ndopavakazoona kuti vaccine yavakanga vaorder iyaya yekuuk yanga isingashandi zvakanaka pavariant yavanayo ikoko. Izvo zvakanyanya kukosha kuti tizive kuti munomu zviri kushanda zvakadini.
Mutungamiriri werimwe remasangano anomirira vana chiremba remedical and dental private practitioners association of Zimbabwe Dr. Johannes Marisa vaudza Studio 7 kuti kuongorora mushonga uyu usati watanga kushandiswa kunodzivirira matambudziko akawanda.
Tikasadero tinogona chadambudziko rokuti kana mavaccines akanzi azoita side effect kana rakanyanyisa kana kuti rinokuwadza kana kuti rinodi vanhu vadzimara vabayiwa vakawandisisa tinogona chadambudziko rokutozofaita kana maside effect. Saka pakaita chikamu chevanhu vashoma vanobvuma havo kutora mavaccines achinzanza hamanikidzi kupuwa munhu voonekwa maside effects acho izvo ari mazuva 7 ekutanga ndo akati koshei panyaya yemavaccines ipapo.
Asi amai mutsvangwa vanoti hurumende ichatevedza unyanzvi hwescience panyaya dzemushonga yekudzivirira COVID-19.
Cabinet endorsed the following key guidelines. A. That Zimbabwe's vaccination program.
Dare remakurukota rakaita chisungo chekuti matano ese atichatora pakuti toshandisa mushonga upi achaitwa mushure meongororo dzakadzama pachishandiswa unyanzvi hwescience.
Vadongo vanoti kunyange hazvo vasati vave neruzivo rwekuti urongwa hwekubaya vanhu nhomba yeCOVID-19 huchafamba sei kana kutanga rini, havaoni sokuti zvinganetsa kubaya vanhu sezvo vagara vachibaya vanhu nhomba dzezvimwe zvirwere.
Tine department renursing rinoita nezvemaimmunization, rinoita nezvekubaya mazvinhu zvakaita semavaccines iwayo. Asi obvious sezvo ichi chiri chinhu chitsva, chinhu chinyowani, pangangoda sensitization, pangangoda iko kuziva ruzivo rwakanyanya kubva especially kwazviri kubva kuti zvichanga zvichinatsa kufambiswa sei.
Kunze kwemishonga iri kubva kuChina, mai mutsvangwa vakazivisawo kuti hurumende ine urongwa hwekutenga mishonga yeCOVID-19 kubva kuIndia neRussia. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti nhomba dziri kubva kuChina hadzisati dzaitwa ongororo muZimbabwe yekuona kuti inoshanda zvakadii sezvinodiwa nemitemo yenyika mishonga iyi isati yapiwa veruzhinji munyika. Ongororo idzi dzinotora mwedzi yakati kuti dzichiitwa pachikwata chevanhu mishonga iyi isati yapiwa veruzhinji. Asi munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti zvinhu zvose zviri mugwara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu gumi nevana vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pachiuru nemazana matatu nemakumi mashanu nevatatu, kana kuti 1353. Nezuro wakare vanhu zana nemakumi maviri nevatatu vakabatwa nechirwere ichi, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru makumi matatu nezvina nemazana manomwe nemakumi masere nemumwe, kana kuti 34781. Vanhu vapora vave zviuru makumi maviri nezvipfumbamwe nemazana maviri nemakumi masere nevapfumbamwe, kana kuti 29,289. Vanhu vachiri kurwara vave zviuru zvina nezana nemakumi matatu nevapfumbamwe, kana kuti 4,139. Uwandu uhu unogona kuchinja nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Mamwe masangano makuru anomirira vanorarama nekuzviitira mabasa emaoko akaita seBulawayo Vendors and Traders Association, kana kuti BVTA, Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, kana kuti VSET, neZimbabwe Chamber of Informal Economy Association, kana kuti ZCIEA, anoti nengo dzavo hadzisati dzatanga kuwana mari yakavimbiswa nehurumende yekubatsira munguva ino yelockdown, sezvo dzisiri kuenda kumabasa. Dzimwe nengo dzemasangano aya dzave kusungwa dzichitsvaga raramo nekutengesa zvisiri pamutemo. Asi gurukota rezvevashandi nemagariro akanaka evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti vanozviitira mabasa emaoko vanosvika zviuru mazana matatu negumi, kana kuti 310,000, ndivo vakanyoresa kuti vapiwe rubatsiro nehurumende, iyo inoti yakamboisa parutivi mari inosvika mamiriyoni makumi masere nemapfumbamwe, kana kuti 89 million. Bazi ravaMavhima rinoshanda neremadzimai nemabhizimisi ari pakati nepakati nemadiki. Ongororo yeZimbabwe National Statistics Agency inoti hayo vanhu mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri, kana kuti 2.2 million, ndivo vanonzi vanozviitira mabasa emaoko munyika. Mumwe mutedzeri wemukuru mubazi rezvemagariro evanhu vatawanda Zimhunga vachitaura pamusangano wainge wakarongwa nesangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development, vakati vashandi vashoma mbazi ravo zvinoita kuti kupava nenge vachida rubatsiro mari kunonoke. Mukuru weBVTA vameke ondiweni vaudza Studio 7 kuti nengo dzavo dzakapedzira kuwana rubatsiro kubva kuhurumende gore rapera panguva yelockdown. Uye vanoti dzaipiwa mari inosvika madhora mashanu ekuAmerica asi rwendo rwuno hapana chati chabuda. Munyori mukuru weZCIEA vaWisbon Malaya vanotiwo hapana rubatsiro rwavawana pari zvino. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru weVset vaSamuel Wadzai.
Mukoma Zulu kutaura chokwadi manyama mire nerongo. Zvina zvina kumira zvakanaka sokutondera kwamunoita lockdown it like total hapana munhu ari kubvumirwa kubuda kundoshanda. Raramo yedu isusu sevanhu vari muinformal sector ndeye kubuda makuseni ndoenda kundohodha zvunhu kumbare kungava kuchitima kumasvingo kungava kugodhini kuvulawayo kungava kumbudzi market. Hauna mukana uyoyo nokuti vanhu vese vari kunzi garai mumba. Asi isu chiri kunyanya kuchirwadza ndechekuti hatina rutsigiro rwatiri kuwana kubva kumaauthorities. Rutsigiro mukoma Zulu ndiri kureva nyaya yekuti pakamboitwa vimbiso yokuti vanhu vari muinformal sector vachawana rubatsiro rwemari yeraramo panguva yelockdown.
Ko mari irutaurwa nehurumende 89 miliyoni vawadzai?
Mari iyoyo hatisati taiona isusu. Ini ndekutaura ndakamirira informal trader tinoshanda navo seviset. Hatisati taiona endoza taidaidzira isusu tichikurudzira hurumende kuti kana vachikwanisa kushambadza mazita emainformal traders akabenefita kumari iyoyo zvingatibatsira tese. Nokuti pamazivira atiri kuita hapana mamembers edu ari kupupura kuti akawana mari iyoyi. Ende mukatasa kuwanda kwakaita mari iyoyo zvinobva zvatorwadza chose kuti dei yanga yakaendeswa kumainformal traders chaivo vari kutambura panguva yelockdown zvaigona kubatsira raramo yevanhu.
Saka zvinhu zvakamira sei kune vanorarama vachizviitira mabasa emaoko?
Zviri kurwadza nzara mudzimba. Vanhu vari kuita senge vasingadi kuteerera lockdown asi aiwa tiri kuda kuteerera nokuti tinozviziva kuti chirwere ichi chapararira ende chiri kuuraya. Asi mune nzara mudzimba mukoma Azulu. Mune nzara, hurumende ngaichiuya ibatsire vanhu. Mari iya inotaurwa yekunzi masurplus, budget surplus, ndopa inofanirwa kubuda apa yochibatsira vana veZimbabwe kuti vakwanise kuramba vakagara mudzimba vasabuda panze vachindotiraya kutsvagara ramu vopedzisira varivo vanoparadzira chirwere ichi.
Mukuru weVset vaSamuel Wadzai vari parunare muHarare. Nyaya yekutongwa kwaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump iri kuenderera mberi nhasi mudare reSenate. Mushure mekunge dare iri ravhota nezuro, nengo dzakawanda dzikati nyaya iyi inofanira kuenderera mberi. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Moses Rumano vanoti pasi rose richange rakatarisa zvichabuda munyaya iyi sezvo zvicharatidza kukosha kwekuremekedzwa kwebumbiro remitemo neutongo hwejekerere. Vamwe vedare rebato remaRepublicans rava Donald Trump vari kuvhota pamwe nemaDemocrats vachiti vaTrump vanofanira kutongwa nemhosva yavari kupomerwa yekukonzera mhirizhonga padare reUS Capitol muWashington DC. Mavelas Mhlanganyawe weStudio 7 aita hurukuro naDr. Rumano kuti tinzwe zvezere nezvenyaya iyi.
Zvinoreva kuti waTrump wane nyaya yavanofanira kuti wagozoti ongororwe chaizvo. Zvataurwa neSenate zvaita zvakanaka kuti wavhota iwo kuti vaTrump wagotongwa zviri pamutemo izvozvo kuti bumbiro remutemo wenyika yeAmerica inobvumidza kuti waramba wachienderera pamberi kuti waunyatsongorora kuti waTrump wane zvawakaita here zvawakakanganisa zvakapa kuti wanhu wanovatsigira wagozoenda kuCapitol building kuda kunopaza wayakanopaza wachinopwanya. Saka zvinorangidza kuti zviri kufamba zvakanaka muno muAmerica kuti hapana bamunhu ari pamusoro pemutemo.
Munoona zvichitambirwa sei nedzimwe nyika dzakadai sekuAfrica nemuZimbabwe zvatiri kuona zvichiitika kuno?
Pasi rese rinofara kuona kwangu kuti kuEurope, kuAsia, kuAfrica, kuZimbabwe ndine chivimbo chekuti vanhu vachafara kuona kuti mutongo unofanira kuti justice inofanira kuti igoitwa mukati menyika kunyanyanya wanotunga miri la nyika wanofanira kwa wari wanuane utunga waka kodzera uye wagune uzamu kuti wakuzora ngeza nekutio so wanungu wachita ndomi enzaniso ya kanaka ya wanopa kune wanu wanotunga mira saka ndirikuona kuti pasirese richa fara cha izu kuti nyaya ya wa Trump icharamba ichongororo kwa mberi ne Senate hiyo kuti gozoshika paino zoshika nchisopa mtongo kana zvikakwanisika kudaro.
Munoona vachizopiwa mutongo wakadii tichiona kuti pane vamwe vebato ravo remaRepublican vatakaona nezuro vachimira navaTrump.
Zvinorewa ndezvekuti wane wavo vanovatsigirawo kungoita matanda nyadzi kuona kwangu. Asi zvinoreva kuti waTrump wafumuka kana wamwe wekubato ravo wati ivo ngativhotei pamwe chete pane maDemocrats ari kuti ngatienderere pamberi tichiona kuti waTrump wakaita sezvo wakaita zveshuwa izvi wakatyora mutemo here. Izvozvo zvinongodudzira pachena kuti waTrump wakaita zvisirizvoba wakapfurikidza mwero nekutiwo waiti vanhu wavo vanovatsigira endai munotora masimba nezvechisimba. Izvozvo zvinongonyadza mupasi rino munyika yeAmerica. Hatikarireba zvakadaro kuAmerica.
Kana vaTrump vakabatwa nemhosva zvinorevei?
VaTrump vakabatwa nemhosva zvinoreva kutiwo pane zvirango zvinogona kuzopuhwa kwavari kana mutongo zvinozopfuurira pamberi pekuti vanogona kuzosungwa necriminal yekuti vakakonzera vanhu vanovatsigira kuti vade kupandukira hurumende yenyika yeAmerica. Saka zvinoreva kuti tichatora mazuva akati kurei tichiona kana mwedzi pasati papaona utongo huripo hawo. Asi waTrump wakaonekwa aine mhosva zvinoreva kuti wanozosungwa ivo futi nevanhu vanogona kuzovasunga nekuti kune vanhu vakashayika vanhu vakafa pamusoro pawaTrump nekuti ndo vakanga vachiti vanhu pandukirai endai munotora chisimba.
Mungaone vachizopuwa here mutongo? Tiri kunzwawo kuti havazokwanisa zvakare kuti vawanikwe vachiedza kuti vaite mutungamiri wenyika yeAmerica.
Dai zvikakwanisa kudaro kuti waTrump warege zvekare kuzomira kana kuzopuwa mvumo kana mukana wekuti wazokwikwidza wakamiririra kana kuita president zvinotibatsira nekuti wakakonzera dambudziko mhirizhonga kunetseka nekutambudzika kwakanyanya munyika yeAmerica zvichireva kuti vanhu vatema washungurudzwa waikonzera kuti vatema nevachena wapandukirane ita nezvawaikurudzira iwo. Saka inini ndingafare chaizvo waTrump wakaonekwa iwo wasina kukodzeraba mumazuva anotevera kuti wagozomira kana kukwidza sapresident wenyika yeAmerica. Ndingafare chaizvo.
Avo vanga vari nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika muzvinafundo Moses Rumano vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuFriends University kuWichita, Kansas muno muAmerica. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rezveutano muSouth Africa vaZweli Mkize vazivisa nhasi kuti hurumende yavo ine urongwa hwekuvandudza dzidziso pamusoro penhomba yekudzivirira COVID-19 yeJohnson and Johnson mushure mekunge yamisa nhomba yeAstraZeneca zvichitevera kusagutsikana nemashandiro enhomba iyi. Mamwe mapurisa emumiema anga akapfeka uniform atakura zvinyorwa zvanga zvakanyorwa kuti hatidi utongo hwoudzvanyiriri achipindawo mukuratidzira kuri kuitwa nevanhu mudunhu reKaya State achishoropodza kubvutwa kwemasimba nemauto. Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika pamwe nezviri munyika zvakabatana zvikaumba bato rezvematongerwo enyika idzva rinonzi Patriotic Zimbabweans Party. Vakafanobata chigaro chemutungamiri webato iri vaCharles Muchineripi Mutama avo vari mudunhu reMaryland muno muAmerica vanoti chinhu chikuru chakaita kuti vaumbe bato idzva iri kuona kusakosheswa kwavanoti kuri kuitwa zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nehurumende zvikuru panyaya yekuti zvipiwe kodzero dzekuvhota zviri kunyika dzazvigere. Umwe utungamiri wakafanobata zvigaro mubato rePatriotic Zimbabwean Party unoti Muzvare Chioniso Mpofu semuteedzeri wemutungamiri webato vaBenson Mandangu vari munyori mukuru, vaTimothy Chiundidza ndivo sachigaro webato, kuchitiwo vachausida vaenzi vari mutauriri webato. vaClever Busumani ndivo vakafanobata chigaro chemurongi wemusangano, kuchiti vapishai muchauraya vari munyori anoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika. Vakafanobata chigaro chasachigaro wemadzimai ndiamai Monica Borerwe vaSamuel Kumalo variwo mubati wehomwe. Muzvare Emilia Mwali ndivo vakafanobata chigaro chemunyori anoona nezvesarudzo. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, vamutama vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti bato ravo iro rakaparurwa mwedzi wapera rakatambirwa zvakanaka chose nevana veZimbabwe, zvikuru kumanikaland uko vanoti ndiko kwavanotarisira kuita muzinda wavo.
Takavamba bato iri rinonzi Patriotic Zimbabweans in the diaspora. Riri kufamba zvaro nemuchirungu kuita transition. Tiri kuchinja tichienda kuzita renonzi Patriotic Zimbabweans, but rakatanga zvaro mudiaspora. Utungamiri hwacho hukuru huri mudiaspora, asi vamwewo vatevedzeri neumwe utungamiriri huri muZimbabwe. Saka tinenge tichidyidzana pamwe chete vari mudiaspora, kana tichigati vari mhiri kwemakungwa nevari muZimbabwe.
Chii chikuru chakaita kuti mufunge kuumba bato rezvematongerwo enyika?
Chinangwa chedu chikuru chakaita kuti tivambe musangano uyu ndevokuti takaongorora kuti mapato ari muZimbabwe pari zvino utungamiriri hwavo kazhinjisa hunotaridza zvizvarwa zviri munyika yeZimbabwe. Saka bato redu isusu rinotsungira kuti zvishuwo zvedu sevana veZimbabwe vari mhiri kwemakungwa zviwanikwe zvichiiswa pamberi, pamwe chete nezvimwe zvishuwo zvevana veZimbabwe vari kumusha. Ndinogona kupai chimwe chete chekuti tikwanise kunge tichiwanikwa tichisarudza utungamiriri watinoda munyika yeZimbabwe. Ndo chikuru chakakosha chandinogona kupai, chekuti ndo chimwe chakatipa simba iroro, pamwe neiyoyo utungamiriri hwokuti nhengo dzevana vari kudiaspora kana kuti vari mhiri kwemakungwa havasi kuwanikwa vachiwanikwawo vari muutungamiriri mumapato ari munyika yeZimbabwe.
Vamutama, makasha here nzira dzokuti musvitse zvichemo zvenyu kumapato aripo pari zvino muchinzwikwa pane kuumba rimwe bato zvakare rezvematongerwo enyika?
Bumbiro remutemo reZimbabwe rinobvumidza vana vose veZimbabwe vari munyika kuti vawanikwa vachivamba mapato ematongerwo ezvenyika.
Tichitarisawo imwe nyaya inoitika muZimbabwe vamutama, inyaya yekuti sarudzo kana dzaakusvika panoumbwa mapato akawanda. Bato renyu harizoonekwawo here semamwe emapato iwo anongoumbwa kana patarisanwa nesarudzo?
Bato redu raumbwa panguva inoiyi chasarwa nemakore maviri kuti sarudzo iwanikwe ichiitika. Harina kunyanyonangana nesarudzo iyoyi ya 2023, asi musangano uchavepo kunyangwe sarudzo dzichatevera pamberi apo nepamberi apo tichatosira vazukuru nevazukuru nezvizukuru zvedu musangano uyu. Hausi musangano urungotarisa sarudzo dza2023.
Iro bato renyu riri kutambirwa sei nevana veZimbabwe uye riri munyika dzipi pari zvino?
Bato redu riri kutambirwa zvakanaka nevana vemuZimbabwe vari pasi rose. Iko zvino utungamiriri huri muUnited States of America. Tine vamwe nhengo dzedu dziri kuUnited Kingdom, tine dzimwe nhengo dzedu dziri kuSouth Africa. Then zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri munyika, zvose izvozvo zvirimo mubato. Asi ndingati headquarters yedu kuchave kuGazaland, Manicaland, ndo kwatakabata zvakasimba munyika yeZimbabwe. Saka tinotarisira kuti even headquarters yedu ichave iri kuManicaland.
Iye zvino mune nhengo ngani vamutama dzapinda mubato uye rakaumbwa riini kana kuti rakaparurwa riini?
Bato redu rakaparurwa mwedzi wapera, saka iko zvino nhengo dzedu handikwanise kukupai nhamba chaiyo chaiyo nekuti ndinganyepe, asi tane nhengo dzakawanda dzirimo kunyanya kumusha ndokwairi kutambirwa zvakasimba.
Avo vanga vari vakafanobata chigaro chemutungamiri webato idzva rezvematongerwo enyika rePatriotic Zimbabweans Party vaCharles Mutama vari parunare muMaryland muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zvingasvika mazana matatu zviri muupoteri pamuzinda weDuke Refugee Camp kuBotswana zvinoti zviri kutsvaga rubatsiro kubva kusangano reHuman Rights Watch zvichitevera kuziviswa kwazvakaitwa kuti zvichamanikidzwa kudzokera kumusha kana zvikasanyoretsa neUnited Nations High Commission for Refugees. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Such garo vapoteri ava va expensive manenje vanoti vakaudzwa nemvuro manheru kuti vanofanirwa kunyoresa mazita avo kuti vadzoserwe kumusha musi wa 26 kukadzi asati asvika. Vamanenji vanoti izvi zvakaitika pamusangano wakaitwa pakati pevatungamiri vevapoteri namuzvaro Olivia Olubayo wesangano reUnited Nations High Commissioner for Refugees kana kuti UNHCR.
Sangano uyu munotigwa nekuti zviri kutaugwamo ndezvekuti vari kutiudza ivo kuti mandate enyu takatomaisa ku government yeZimbabwe neBotswana. Apa tichitoronga yavanotiwo kwaizvipatai nekuti mudzokere kumusha nekuti chioshe nekumusha yanaka.
Vamanenji vanoti vapoteri ava avo vanoti vatsigiri veMDC Alliance vari kutsika madziro munyaya yekudzoserwa kumusha vachiti kuZimbabwe kuchakaberekera ingwe. Mashoko avamanenji atsinirwa namuzvare make Lepile avo vanoona nezvekuburitswa kumashoko musangano reUNHCR Botswana vachiti chokwadi kuti vapoteri vapiwa nguva yekuti vanyorese mazita avo asi hazvirevi kuti vachaitwa zvekubviswa nechisimba.
Ichokwadi kuti vapoteri vanobva kuZimbabwe vari kukurudzirwa kuti vanyorese mazita avo musi wa 26 February usati wasvika, asi ngatisaitarisa sedeadline yekuti vadzokere kumusha nokuti tiri kuti vanoda ngavanyorese kuitira kuti vabatsirwe nezvikwanisiro zvekuti vawane pekutangira kana vadzokera kumusha.
Mumwewo vapoteri ava uyo anoti hafi akatsika kumusha sezvo achakarimirana kumuganhu neZANU-PF uyo ada kudomwa nezita rekuti waswa anoti vatsvaga rubatsiro kuHuman Rights Watch kuitira kuti vasakandwe mumukanwa mamupere. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kuAfrica Vadiwa Mavinga vabvuma kuti vapoteri ava vakakumbira kuti vabatsirwe kuitira kuti vasadzoserwa kumusha nechisimba uye sangano ravo riri mubishi kukumbira kuita nhaurirano nesangano reUNHCR.
Mazana evapoteri vanobva kuZimbabwe vari pakamba inonzi Dukwi kuBotswana vati pachikumbiro sesangano reHuman Rights Watch chekuti vari kumanikidzwa kuti vabve pakamba iyoyo uyezve vadzokere kumusha kuZimbabwe nekuti sangano reUnited Nations rinomiririra vapoteri riri kuti kuZimbabwe kwanaka vanofanira kudzokera. Asi tinoda kuti tivazivise kuti tichapinda muhurukuro nesangano reUnited Nations revapoteri vese.
Vamavinga vanoti hurumende yeBotswana inofanirwa kupindira munyaya iyi kuitira kuti vapoteri ava vasadzoserwa kumusha nechisimba sezvo mamiriro ezvimatongerwo enyika muZimbabwe achiri akaminama zvikuru.
KuZimbabwe hakuna mutsauko uripo nekuti hurumende iripo iko zvino ndiyo hurumende yaingovapo yeZANU-PF makore apfuura, uyezve hakusati kwava nekuremekedzwa kwekodzero nemitemo kwakakwana kungaita kuti vapoteri vati vakasununguka kudzokera vasingatyiri upenyu hwavo. Tinokumbirisa hurumende yeBotswana ipindire kuti vapoteri vese vakabva kuZimbabwe vasadzoserwa nekumanikidzwa.
Kunyange zo Studio 7 isina kunzwa dii rehurumende ZANU-PF, mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwamashoko mubato iri vatafadzwa Mugwadi vanogara vachiti ZANU-PF haina daka nevanopikisa munyika. Zvuru nezvuru zvevatsigiri veMDC zvakaparadzirwa misha uye mazana nemazana evanhu ava akakuwadzwa kana kuurayiwa mumirizhonga yakaitika muna 2008 yakaita kuti vazhinji vavo vatize munyika vamwe ndokupotera muBotswana. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nezvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezo nguwa edi ampera rigaiti mbotarisa msoro inau zvakare. Zimbabwe iri kutarisirwa kutanga kugamuchira mishonga yenhomba yekudzivirira denda reCovid-19 kubva kuChina nemusi wemuvhuro. Mamwe masangano makuru anomirira vanorarama nekuzviitira mabasa emaoko anoti nengo dzavo hadzisati dzatanga kuwana mari yakavimbiswa nehurumende yekubatsira munguva ino yelockdown. Bato idzva repatriotic Zimbabweans Party rinoumbwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dze isindebele.
Soko isika tisenda.